Vashaura nevatore venhau muHarare nhasi sachigaro wesangano riri kuzvidaidza kuti Zimbabwe Youth Action Platform vatondera ichidawa vati havasi kutambira kudzingwa kwavamunangagwa vachiti vacharamba vakamira navo kudzama ravo vemutungamiri wenyika.
Mudzimai ndo unotumwa semouthpiece, ndo patinoramba. Unoita mouthpiece yekunzi anotaura zvokuti nozvokuti nozvokuti ndo zvatakutuma, handizi. Asi papo ndo patarambwa zvi. Ngatibetseranei, handizi. Haudzingi opa musangano, uda kusara nani. Haudzingi china masa musangano, uda kusara nani. Haudzingi munangagwa musangano, uda kusara nani. Izvi zvine chekuita neava ma anti-revolutionaries ava. Handizi, vasina chero history hwani iwondo kunzwe kwekuita mudzimai, kunzwe kwekuti wakazotorwa apo 99 waiswa pachinhu apo. Handizi, vanhu ivavo havana any nhoroondo yechekuita nehondo.
Mumwe wechidiki ari muboka revana vevaimbova varwi muhondo yerusununguko reChildren of Zimbabwe War Veterans Association, kana kuti kozwa, vakozwa Naiman Ndipanga Chirigo, vati chiri kunetsa ndechekuti vamugabe hapana matanho avari kutora kuchikwata cheG40 chavanotiwo chiri kuita kuti Muzanu PF muite vhonda waponda matambiro ezvidhakwa.
Hamunangagwa anga vasina shungu nechigaro chapuresidendi, asi vanhu vaiti kana puresidendi vazosiya vamunangagwa vozotongawo, ndo chanchiri shiro yenyika yese zvinozikanwa nemunhu wese. Hapana kana pana akatumwa navamunangagwa kunzi enda unoti ndoda kuita challenge ya president inhema. Kana pana akatumwa navamunangagwa kuti ataure kuti anoita president inhema. Asi ipovhu povhu povhu ndo yaitaura kuti toda kuti after vamugabe vabva vamunangagwa motongawo.
Nyanzvo munyadzo zvematongerwo enyika uye vari mutungamiriri wemedia center vaErnest Mudzengi vati vamunangagwa vangatoumba bato ravo kana vachida kuramba vari mune zvematongerwo enyika.
Vamunangagwa vatodzingwa. Kudzingwa kwakangoitwawo maimujuru ndokwaitwawo vamunangagwa. Kureva kuti iko boka ravo kana takatarisana neZANU PF zvaakunetsa kuti vasumuke vari muZANU PF. Kana kuri kuti vanoda kusumuka munyaya dzezvematongerwo enyika, vaakutozviitira vari kunze kweZANU PF.
Vaenderera mberi vachiti zvavo pachena kuti vamugabe varoda kusiyira mudzimai wavo amai Grace Mugabe chigaro.
Vamugabe vanokwanisa kuzviita zveZANU PF. Kana takatarirana nebumbi romutengo, hazvinei nekupinda kwavice president. Vice president unosarudzwa nomutungamiriri unova president, achisarudzwa kuti aite basa zvinofadza amudoma kuti apinde. Kana vice president asingachafadzi wamudoma uyu, zvinoreva kuti wamudoma une masimba okumubvisa. Kana amubvisa une masimba zve okupinza umwe kudoma umwe.
Vamudzengi vati wazvinyatsozivikanwa kuti vamunangagwa vane rutsigiro rwakakura zvakadii kune vari muchiuto, zvinganzi vari muchiuto vangarambe vakamira navo.
Handinasi hangu kuziva kuti rutsigiro rwavamunangagwa muchiuto hunodzika sei. Chendinoziva ndechekuti pane mamwe mauto anonzi vakuru vemauto vanonzi vanovatsigira. Ndisingazozivi zvekuti vakuru ava vari kufambawo here nemamwe mauto ose. Izvozvo ndozvoda kuti zvitsvagurudzwe. Kana kuri kuti vari kufamba nemamwe mauto ose, hongu tingadaro kuti vanovatsigiro. Asi kana kuri kuti ndezvepamusoro chete, inenge yava imwe nyaya.
Mumwe wevatevedzerwa vaMorgan Tsvangirai vaNelson Chamisa vati vari kufara nekusagadzikana kuri muZANU PF panyaya yekudzingwa kwavamunangagwa.
Kunogona kutoti hurumende ikurumidze kuti ichigadziriswa. Hurumende zvino hurumende kana yaponja kureva kuti yakuda kugadzirwa nechimbi chimbi, takuuya kane mavhiri. Ndo saka tine MDC Alliance. Saka tiri kufara zvikuru kuti gonzona chingai zvaburana. Kana gonzona chingai zvaburana, tobvisa kadenga tochiisa idzva risina chingai. risina makonzi tive nedenga idzva
mumiriri wenoto nomuparamende avo vaimbo vasachigaro wezano PF mudunhu remashonaland west vatemba muliswa vati kana vamunangagwa vakashanda nevemapato anopikisa vamugabe vanogona kukundwa musarudzo
election ikaitwa chaizvo chaizvo aiwa andione vachitadza necoalition iripo yema alliances inofanira kupinda ichitsigira vamugabe nekuti hapana munhu anotonga nyika inoyi asina rimwe bazi rezano PF vamunangagwa vanokontrola maprovinces anokona kuita 9 muzano PF saka iyawo zvinoreva zvakawanda hapana maprovinces 9 yayo anowinisa election saka kuda kunyepa kuti alliance inogona kuyambuka isina bazi rezano PF kunyepa kasi vamunangagwa vakagona kutaura navo kuti valide mai mujiri wopindawo vana tangirai wopindawo vana biti wopindawo pese vana washman uwe vana dhumiso dhabengwa vana didmas mutazana rugare gumbo vakagona kubatani vana jabudilani sibanda achipinda achiita basa ranoitawo ini ndichipindawo ndichitawo zvandinogonawo kupinda kumayouth ndofunga tinofamba zvakanaka kana tiri zimbabwe chokwadi asi tofanira kunge tichigara pasi tiziva kusimba kwedu nekufamba kwedu hatidi kudhautana kuti ava munangagwa vauya vachiri nechizanu PF muliswa chine zanu PF uku muchitadza kutora vanhu kubva kuzanu PF regirai vane zanu PF vatogwe nevanhu vezanu PF
vamunangagwa avo vakadzingwa basa navamugabe nemuvhuro vanonzi vanga vachitungamira chikwata chetim lacoste icho chinonzi change chichironga kutora matomu kubva kuna vamugabe kana vachinge vabva pachigaro uku vamai mugabe vachinzi vari kutungamirira chikwata cheg40 hatina kukwanisa kutaura navamunangagwa kuti tinzwe kuti vachaita sei zvichitevera kudzingwa kwavakaitwa basa ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.